Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera ndira 14, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anosunga nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzanga dzichida kuita musangano wadzo kubudiriro. Asi mapurisa anoti nhengo dzebato rinopikisa iri dzanga dzaungana dzisina kuzivisa mapurisa sezvinodiwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act. Sangano reElection Resource Center rinoita musangano nevemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemasangano akazvimirira wekuziya gwaro rekutarwa kwematunhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ekubudiriro anonzi asunga nhengo 26 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira umiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta pamwe nemurongi wemisangano vari zvakare umiriri wemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya mushure mekunge nhengo idzi dzaungana dzichida kuita musangano. Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti nhengo dzavo idzi dzanga dzaungana pamba pavamachingauta dzichida kuita musangano wemukati usinei nezvekunze asi usingade kuti vatange vazivisa mapurisa. Vanoti vazoshamisika voona mapurisa achiuya akapakata achiparadza musangano uyu pamwe nekusunga vamwe vanhu. Ngatinzwei vaSiziva vachitsanangura.
Ichokwadi, tanga tine musangano wedu kubudiriro watanchiita in the private residence yava Honorable Machingauta. Zviri pamutemo nekuti munoziva kuti bumiro remutemo rinobvumidza vanhu kuti vasangane vachiita mameetings avo. Chinofanirwa kubhukwa according to MOPA anenge ari mapublic meetings anoitwa in a public facility. Isu tachitira meeting yedu yemusangano without the public asine members edu ETCC. Asi mapurisa asouya tikavaratidza mutemo nekuti nekodzero rekuita, asi raiti yasvika nekurova vanhu nekusunga vanhu. Ndichitaura kudai vaChibaya, vaorganizer the Honorable MP nevatungamiri vemadzimai nevechidiki 25 vasungwa. Tiri kutarisira kuti vachizobudiswa nekuti hakuna mhosva irimo. Isu tiri bato rinorekognizwa nemutemo wenyika. TCC is not a band party.
Mazokwanisa here kuenderera mberi nemusangano watonzwa kuti maa muchironga kuita uyu?
Sezvo muchiona mapikicha atenderedzwa muzvivhitivhiti, taenda mberi nemusangano wedu nekuti isusu bato redu ibato rinorekognizwa munyika, ibato rinotedzera mutemo, uye it's not a banned political party. Saka tinoenda mberi nechirongwa chedu sezvo maona tazoenda mberi kunosangana nevanhu kunana Highfields tichiita mameetings edu emukati atinotiwo maassemblies ema street points persons edu.
Iko kusungwa kwenhengo dzenyu kunokusiya ipapi sebato reCCC?
Ndo zvinoitika mustruggle medu. Tinozvinzwisisa kuti tifambe nechimurenga tinosangana nemadambudziko. Ndo zvinoita hondo yerusununguko ine matrials and tribulations nemadifficulties atinofesa. Isu as the leadership collective tine kunzwisisa kuti donzo redu nderekutirambe tichifamba kuti munyika munomuite shanduko. Ndozvatakazvipira kuti munyika yeZimbabwe muite shanduko. So muchaona tichienda mberi kuti titaure nevanhu, tichisangana nevanhu, nekuti igore resarudzo tine kodzero sebato kuenda mberi nemakampeins edu nekukurudzira vanhu mumarizevha mumadhorobha kuti yasvika nguva yekuti munyika muchiita shanduko todzosera vanhu kumabasa, todzosera mishonga kuzvipatara, todzosera mari kuvanhu inotenga maUS dollar, tomeka sure kuti munhu wese, masoja, mapurisa, munhu wese vanowana mari inotenga macivil servants, vowana mari above poverty datum line. Ndo donzo redu. CCC hurumende yavachamisa, donzo raende kumeka sure kuti wada pati yakanoda isaurira wako kadeya deya. Tese tiri maZimbabweans, hakuna munhu anofanira kupersecute on account of politics. Kana tapinda murumende idzva, munhu wese ane kodzero nemafreedoms ari protected for by the constitution. Kana tichiita development inobenefita munhu wese, ndosaka tichifambisa nyaya kuti munyika muite shanduko for the betterment of everyone.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaGift Hostel Siziva, vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, avanoti nhengo dzebato rinopikisa idzi dzanga dzaungana dzisina kuzivisa mapurisa sezvinodiwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act.
Mashoko atapiwa mapurisa vari paground ari kuti vanga vachiita noti pachirungu unsanctioned gathering in terms of mob, saka ndo mhosva yacho neyoyo. Noting authority ari kuti haana chaanga achiziva. Azongonzwa vanhu vakaungana, vanhu vari kuimba, vanhu vari kuunganidza macheya, vanhu vari kuunza dzimotikari pamba. Saka ndo zvandiri kutaura kuti panga pasina kuteedzera mutemo sezvakataura pasi mop.
Saka vachiri mumaoko emapurisa here izvezvi?
Mapurisa edu ari paground futi ravandati vachiri kuongorora zvifamba sei. Kana pane mashoko akazara chinenge tichizozivisa nokufamba kwengo.
Kuyawo nyaya yekupfurwa kwevanhu kuwedza Assistant Commissioner, pane update yatiane mapurisa here?
Tichiri kuongorora. Kana pane zvinenge zviripo tinozivisai nokufamba kwengo.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunhare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano rinoongorora nezvesarudzo reElection Resource Center nhasi raita musangano nevemapato ezvematongerwo enyika, vemasangano akazvimirira pamwe nenyanzvi dzinoongorora zvematongerwo enyika wekuziya gwaro rekutarwa kwematunhu rakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission uye riri kuzeyiwa muparamende pari zvino. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaSolomon Bobos Bunu vanoti chinangwa chavo changa chiri chekuti vanzwewo pfungwa dzevamwe vane chekuita nezvenyaya dzesarudzo, uye vachanyorawo gwaro ravachasvitsa kuzekishondo rinouya pamusoro pezvavanenge vawana kubva mumusangano uyu. Mapato anonzi apinda mumusangano uyu anosanganisira reCitizens Coalition for Change, reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora, pamwe nereNCA. VaBobos Bunu vanoti bato rezano PF pamwe neveZEC havana kupinda mumusangano uyu kunyanga hazvo vakanga vavakoka. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndofunga chinangwa chedu changa chiri chekuti tigone kuramba tichipanana ruzivo neinformation yekuti prosesi yakafamba sei, maonero evanhu vakasiyana siyana kusanganisira vemakoka ezvematongerwo enyika, tichisangana vemamaofisinzi anoshanda akazvimirira oga, tichisangana zvekare nevanotapa nhau kana kuti vanotora nhau, tichizotaura zvekare nevanoita zvedzidzo vanoita zvekuongororawo nekuita masadhisi akasiyana siyana. Chinangwa chedu changa chiri chekuti tinzwe maonero avo nepfungwa dzavo pamusoro peripoti yakabuda yekutarwa kwemiganhu yekonstituensi nemawadi yakapiwa neZimbabwe Electoral Commission.
Saka chii chabuda mumusangano uyu?
Tinoona kuti vamwe nevamwe vane maonero avo akanotisiyanei pamusoro pegwaro rakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission. Vamwewo vari kuti nekuda kwokuti pane mitemo yavanofungidzira nekuti pari zvinezvi tinotozotkufungidzira nekuti hapana anenge aine zvakakwana kusvikira kana nyaya ikaenda kumatare kana kuti nyaya ikange yazarurwa zvekare yataurwa pane ruzhinji. Vamwe vari kuti pane kushaishwa kwakaitwa pamutemo zvichitarisira formula yakasvitswa kucalculator maboundaries iwayo nemathresholds anotarisirwa mwoze kuru zikari wa kuti zichida waku sambu wapaita kwa studio ya ito wa Zimbabwe Electoral Commission suna kuitu kwa nema azuwa mwana wana kuti wakapuwa mkana weso wakata ura kutisige zichuwa ni kwa muripoti yoyo na mwoze kare wa kuti wanaona kundi maboundari zi singa gunenge ati taura shirikuma community saka ndio maone rakasiyana siyana saka mwaruti vacha approacha matarezi mosha mwaruti varikuenda ku parlamenti mwaruti vachataura nezimbabwe electoral commission kuti gadirise nyaya idzodzo zvine zvichemo zvavainazvo
imi weizvo zvamawana izvi mune zvamuchazoita nazvo here
isusu seriseda tisharamba tichibatsiridza kuti vanhu varambe vachikwanisa kunge vachiwana mukana wekunge vachitaura nekuti chatinoona ndechekuti dzimweni dzenguva tikushaya patinosangana kuti tipana nepfungwa tipana maonero saka tinoona kuti tichiramba tichigadzira maplatforms ekuti vanhu vane maonero avo aramba achiuya uye pfungwa idzi dzirambe dzichiuya dzikwanise kugadzirisa kuti chichazobuda chinge chiri chinhu chinogona kutambirwa nevanhu vose vane chiita nemaelections muzimbabwe kusanganisira vemapato ezvematongerwo enyika kusanganisira ivo doka rezimbabwe electoral commission uye ripoti yedu zvekare yatichanogadzira ndofunga nemusi wemufuro tichanoti tigone kuisimita zvekare kuzimbabwe electoral commission kuti vaonewo maonero edu nemaonero evamwewo vaonewo kuti kana paine zvavangaone zvavangada kutora kana paine zvavasinda kwanise kutora zvose izvozvo zvinge zvichifamba negwara rakadai
vasolomon bobo spoon veelection resource center vari parunare muharare nestudio 7 vechidiki vebato rezano pf mubulawayo vanonzi ndo vave kutungamira kugoverwa kwenzvimbo dzekutengesera migwagwa yeguta iri uye vari kukurudzira kuti vanotengesera migwagwa ava varambe kubviswa nekanzuro munzvimbo dzavari kusvika Jesu auya. Kanzuro inonzi ine urongwa hwekubvisa vari kutengesera munzvimbo dzisingabvumidzwe. Asi sachigaro vezano pf muboka revechidiki mubulawayo vafreedom murechu vaudza studio 7 kuti harisi bato ravo riri kuita izvi asi kuti vagari vemubulawayo zvisinei nekuti ndevemapato api ezvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kubata vekanzuro yebulawayo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeJapan vaFumio Kishida nhasi vati musangano weG7 uchaitirwa kuHiroshima muna chivabvu unofanirwa kuratidza chido chakasimba chekutevera kugadzikana kwepasi rose uye mutemo zvichitevera kupindira kweRussia nechisimba muUkraine. Makateerera kustudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMaplus Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Reverend Eva Mudambanuki avo vachange vari kutsanangura kwatiri kuti iro gore rino vachange vari kubata zvipi pamusoro pekereke yavo uyezve nemamwe mabasa ekubatsira madzimai nevamwewo munharaunda yavanogara nekumusha. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Reverend Mudambanuki.
Thank you so much. Makadini.
Mungati tsananguriro kuti tinoona kuti igoredzva. Zvii zvamuchange muri kutarisa imi nekereke yenyu iro goredzva rino? Takanyanyotarisana nemadzimai.
Gore rino igoredzva zvechokwadi and takatarisana nekufamba muurongwa hwaMwari. Tiri kufamba nedingindira gore rino rinoti Mwari mberi kwedu, isu tichitera uye tichiite kuda kwavo. Saka tiri kutange gore idzva tichipinda mune zvinhu zvitsva, kukanganwe zvinhu zvekare, tichifamba mukuda kwaMwari nekuita kuda kwavo.
Takatarisa izvozvo, munotaura sei nemadzimai muchivapa shoko iri?
Takatanga nekuwa nemubatanidzwa watinoti beginning together, kutanga gore mabvira pamwe. Takatanga nekunzwa kuti Mwari ari kutaura sei, uye tiri kuramba tichiita tidzokororo kuti Mwari ari kuti kudii muma prayer line, tinotungamirira prayer line. Saka tiri kuramba tichidzokorora kusimbisa kutaura kwaMwari. This month is a month of new beginning. Mwari achiti I'm doing a new thing among you. Ndiri kuita chinhu chitsva pakati penyu, echitibvunza kuti hamusi kuzviona here. Mazwi ari pana Isaiah 43 on verse 18 and 19.
Tombotarisawo zvirongwa zvamunazvo iro gore rino, mune zvirongwa zvipi?
Tine zvirongwa zvekuti vanhu vawerenge shoko raMwari. Saka chimwe chinhu chetakaita ndechekugadzira zviverengwa zveshoko mukota yekutanga. Saka zvinouye kune vanhu kana kuti zviri kuenda kune wanhu vanhu vari kuerenga zuva rimwe narimwe kubva pana Genesis kusvika kunana Exodus, vanhu vechierenga shoko raMwari mazuva ese. Tine chirongwa chekukurudzira vanhu kuzvipe nguva yekuzvinyime zvokudya iri tsika yekusangana naMwari nekumbotore nguva yekuenda zvakazara zvakadzama pamberi pavo uye nekunamata nekukurudzirana kuti vanhu varambe vachiteerera maaudio anobuda mazuva ese chiaendeswawo kune vamwe masirese.
Munoshanda here nemadzimai kuZimbabwe?
Ini handina ministry inoshanda kuZimbabwe pasina kupe vanhu shoko raMwari kubudikidza nemaaudios atinobuditsa mazuva ese. Ndoano atoridzo mharidzo dziri kutotaura kune vanhu vari kumusha.
Mharidzo idzi dziri kutambirwa sei dzamuri kutumira kubva kuno dzichienda kune vari kumusha?
Mharidzo dziri kutambirwe zvakanaka. Ndakanga ndiri muHarare muna August gore rakapera, ndiri kune imwe hofisi yakakura kunoshandwa imwe hama yangu. Vari kutaura nezvirwa mharidzo dzevanoteerera nevaparidzi vakasiyana-siyana semuenzaniso tina vanozi Elder Ndiraya vanoshumaira mulaini redu musi weSaturday. Vanhu vakanga vari kuteerere mharidzo dzavo. Tinawana Pastor Alawa, tinawana Pastor Maureen, tinawana Dr. Tariro Chabat vanoparidza. Saka mharidzo idzi dzinoienda kunana UK, Australia, New Zealand, kuZimbabwe. Tiri kuona kuti mumalaini ese murwadzano mune malaini mune chibvui mharidzo dziri kusvika kune vanhu vakasiyana-siyana, vanhu vachiponeswa.
Vanenge vari kuda kunzwa mharidzo idzi kubva kwamuri vanokubata ipapi, uyezve kereke yenyu inonzi chii?
Ini ndinotungamire prayer line inonzi Daily Prayer Line Ministries inomita mazuva ese 365 days. Namba dzepaprayer line yedu dzinotidzo 605-313-4802, 605-313-4802, pin code yedu 477-238 pound.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda iye Reverend Mudambanuki kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu, chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Masita Skoro, Happy New Year and may God bless you so much.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vaparere Kanyenzura vakabuda mujeri nemusi wechitatu mushure mekupiwa mutongo wekuita community service. VaKanyenzura vakanga vagara muusungwa vari kujeri reHarare Central Prison kwemazuva anoita 180 kana kuti 187. Tatanga nekuvabvunza kuti vaigara sei muhusungwa.
Inofara kana muchifarawo sekuru Jonga Kandemiri. Ichokwadi kuti ndakagara muhusungwa 187 days, which is slightly over 6 months, kubvira musi wa 9 July 2022 kusvika musi wa 11 January 2023. Matambudziko andakasangana nawo mukati mehusungwa ndeanotevera. Rekutanga inyaya yediet kana kuti chikafu. Mangwanani vasungwa vaidya what we call boiled millimeal as porridge. Nokuti tenge sina sugar, risina salt. Panguva dzanaine makuseni inova ndenguva yaijiwa lunch. Ito wasadza and cabbage. Cabbage racho rainge sina mafuta, so muenzaniso. Kubva musi wa 11 July 2022 kusvika musi wa 23 September 2022 kwausina mafuta. Mafuta akazoya 24 September 2022 akapera 26 October 2022. Panguva dzekuma half two masikati, panova ndiyenguva inodyiwa sapa. Isadza zvakare necabbage kana kuti beans risina mafuta. Zvetii hatingataure, because panguva yandikagara muhusungwa pa 187 days up, tii yakangomwaka 6 times chete, katanhatu panguva iyi. Zvenyama zvakare hatingataure, nokuti paperiodhi imwa chete iyoyi, nyama yakangodyiwa ka 4 times, kapisi kamwe chete kadikidiki pamunhu. Dambudziko rechipiri inyaya yekushayikwa kwemablangeti akakwana. Mazhinji emablangetsa yakabvaruka theatoni. Mablangetsa ya zvakare akazarainda. Mumaseos umu, muri overcrowded. Seo rinotakura vanhu 35, rinopesera rine vanhu 113. Mumaseos umu zvakare hamuna mafunctional toilets. Zvichireva izvokuti kubvana nguva dza 3 masikati kusvikana 6 kuseni panovhurirwa vanhu. Hakuna munhu anokwanisa kugara pachemba achiita tsvina kana kuita defecation. Mumaseos umu munoshandiswa bucket system. Anenge anzwa manyoka anoitira mubhaketi. Tozo ufuruta kuseni na 6 a.m. kumasewa wafurwa. Vanda kuita wetu usiku wa nitasakaru mpaketi. Tambu zikori mweri related to transport inyea kushai kwa kofiwe. Tambu zikori chishano inyea majufi ni wawarimu jeri. Majufi ni wawafana kutayadi yao ne prison yao wasinga sangani nima adikuwa criminals. Because wanawa wachine chance yukita reform and be integrated back into society. Asitaka tarisa section C for example kanda ikara. Majufi ni wakunyangu wane sero rao. Asiyadi ya wanotambila nukoswera. Wanukoswera nukugara. Ne wanu wakuru. Yambuzi urechita na atu inyaya kushayi kwa kwe mfura. Aumazuwa wa itita suwa yeso sina mfura. Poti boru water ni municipal water. Tikatarisa section C. Itimosi ya guna utakula wa nishukuma 700. Section D. Itimosi 1100. Shira uti nchimpe ya kawanda kudai inaita suwa yeso zimwenzu unguwa isina mfura. Which is a recipe for cholera outbreak.
Tishitarisa mutongo wa makapiwa we community service. Munu utambira sei?
Ndakatarisa mutongo wa ndakapirwa, technically speaking, ndakapirwa upper end of the sentence ye category ye maintenance of peace act, which is 12 months for the MOPA charge. Saying that 12 months, nukuti 6 months were knocked off on condition ye utinakagara 6 months murimand prison. 2 months were suspended on condition that andizo wani kwa within a period of 5 years, ndakuita lead a procession as charged. The remaining 4 months, this is ndikanzi ndichashanda community service. Saka tikatarisa mutongo uyu, ndinoona kuti mutongo ndakapiwa the harshest sentence for this category of a charge. Asi izvazvi ndishamise and I'm not surprised by that. Nokuti judicial system yedu by and large iri captured by the ruling party ZANU-PF who happened to form the government.
Munotarisirwa kutanga rini community service?
Community service ichatanga musi weMonday 16 January 2023. Mutongo wandakapiwa wecommunity service ndichange ndishandira ku Warren Park 6 Primary School. Basa ndichapiwa nevakuru vanoongorora vanenge vachitonga mukati menzvimbo yechikoro ichi. Asi pavakandibvunza vecommunity office vaiti chaunogona kuita mumaoko chii, ndakati gardening. Saka ndinotarisira kuti basa randichapiwa kudari nechekuita negardening. Asi handisiri ndichaita decision yekuti ndichaita basa ripi. Izvo ndichazvinzwa pandichaenda kunotanga community service yangu pa Warren Park 6 Primary School.
Mune tarisiro yekupikisa mutongo uyu here vakanyanzura?
Magweta edu awatikapirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights ari mubishi rokuongorora verdict nesentence iyi with the possibility of lodging an appeal. Saka izvo zviri mumaoko emagweta edu okuongorora kuti vaisimudzire kuenda mberi. Chiregai nditore mukana uno sekuru Kandemiri kuti nditende magweta edu atikapiwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights vakashanda zvikuru zvine simba vakasaura mwoyo vakamira nesu pa the spiritual war. Toda kutora mukana uno kuvatenda naivo vebato reZimbabwe Lawyers for Human Rights zvakare. Toda kutora mukana uno kuvatenda. Thank you.
Manga makateerera kuna vaparere kanyanzura vanotungamira Zimbabwe Transformative Party muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teerere zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Zvikwata zvemupremier soccer league zvadzoka kubasa mushure mezororo rekupera kwemwaka wa 2022 pamwe nekisimusi negoredzva. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zvese zviri mugungano iri zvadzoka kubasa kutanga gadziro yemwaka wenhabvu wegore rino uyo uri kuratidza kuti uchange wakabaka moto. Nezvezvikwata zvichangopinda mugungano iri zvinoti Green Fuels, Simba, Bora, Shesha Munehwange zvanonokerwa nekutanga kwemakwikwi eCasolaga Premier Soccer League ayo zvinoti zviri kugadzirira zvakasimba. Simba Bora iri kugadzirisa nhandare yeWadzanai kushamva kuti endese nhabvu kudhorobha rinozivikanwa nenyaya yezvicherwa iri. Panguva iyo Shesham iri kugadzirisawo nhandare yeBata Mugweru kuti ishandise mumitambo yePremier Soccer League painenge ichamba iri pamusha. Pari zvino Shesham iri mukamba kwamurambinda kugadzirira kutanga kwemakwikwi ayo ari kusimuka munaukadzi. VeCapes United vari kubuda muHarare nemuvhuro kuenda mukamba kuCaribba kwedzera mwando mugadziriro yavo. Mwaka wapera chikwata ichi chatatarika zvinotyisa asi mutsigiri wemakepekepe vaAdmire Mapie vanoti gore rino nderavo.
Gore rino ritagadzirisa zvedu. Last season taitambura tatisina financial backup yakakwana. Gore rino tagadzirisa zvedu taane mari. I think gore rino tokwanisa kutora league chaiyo.
Dynamos neHighlanders dzakatangawo gadziriro yadzo asi hadzisi kubuda mumaguta eHarare neBulawayo sezviri kuita zvimwe zvikwata zviri kuita gadziriro yazvo kunze kwemisha. Chere kunakidza ndechekuti mitambo yenhabvu yepamusoro mwaka uno iri kufararira kumativi mana ese enyika ichienda kwaRusape, Shamva, Mutare, Caribba, Harare, Triangle, Bulawayo, Hwange, zvichavani neGweru kana nhandare yeBata ikabudirira kushandiswa. Izvi zviri kufadza vakawanda kusanganisira vagari vemushamva avo vari kufanira kuona nhabvu yepamusoro pamusuo pavo kekutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anosunga nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzanga dzichida kuita musangano wadzo kubudiriro. Asi mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti nhengo dzebato rinopikisa iri dzanga dzaungana dzisina kuzivisa mapurisa sezvinodiwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Gaina Kumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 14 kaZibandlela 2023, igama ngoGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Kodwa sikwaziyo la sikuchasela amapolisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela private residence and siyavunyela ukuhlangana ke lama members ethu.
Kubotshwa amalunga ebandla le-CCC angamachumi amabili lanhlanu agoqela unobhala obona ngenhlelo zebandla leli njalo emela imkhoba edalele ephalamende umnumzana Amos Chibaya.
Amasimbi lonyaka uNkulunkulu usiphile. Usiphile impela kakhulu. Ukuba buhlungu nje ngama-buyers ngoba ama-buyers kathengi ayathatha.
Izakhamizi zezansi emandebeleni zifuna kubunjwe umthetho ozalawula ukugolwa kwamacimbi kuleso sabelo. Kuhlelo abaculi bethu namhla uNtunkamili Nkomo siphathela umculi wentombazana edabuka eCholocho unobuhle Makhwelintaba Dube yena osanda kwethula idlalade elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Amalunga ebandla le-CCC angamachumi amabili lanhlanu agoqela unobhala obona ngenhlelo zebandla leli njalo emela imkhoba edalele ephalamende omnumzana Amos Chibaya abotshiwe namhla. Amalunga la ebephakathi komhlangano elokitshini lebudiriro emzini kamnumzana Machingauta yena omela ibudiriro edalele ephalamende. Kubikwa amapolisa e-riot afike ahlakaza lumbuthano achaya laba bantu asebabopha. Okwamanje akucaci ukuba nabe theswa calani kodwa balokhu bebanjiwe enkambeni yamapolisa ebudiriro. I-Studio 7 ixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalo Siziba ngalolu daba.
Besilo mhlangano wethu ke ebudiriro amapolisa ke abophe u member of parliament wedu eMkopa Honorable Chibaya labanye ama members ethu amakhulu amabili lenhlanu 25 besithi asivumelwa ukubana senze imeeting kodwa sikwaziyo la sikuchasela amapolisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela ku private residence and siyavunyela ukuhlangana ke lama members ethu ngenxa yokubana le aso public meeting. Amapolisa kodwa aqhubekele phambili ngokubopha ke abanye bethu amalwazi asefikile esikhangelele ukubana ke bazavunyela ukubana bephume ngenxa yobana bengelacala. Thina njenge-CCC inhlanganiso yethu ayisonhlanganiso eyabhanwayo inhlanganiso ke e-operator okusemthethweni asoze savuma ubani zani PF isiyazise ukuyenza inhlangano yethu. Yikho libona sesiqhubekela phambili ke sisiya kwenye imeeting njalo siqhubekela phambili ngemhlangano yethu ngenxa yokubana ke sile mvumo ke yokubana siyenza ama-meeting.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC esixoxe laye eseHarare. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthe okwamanje basaluphenya lolu daba ngakho ke akenelisi ukuxoxa ngalo. Kolunye udaba kubikwa ebandla lezano PF selihluthunele ikhansili yakobulawayo umsebenzi wokwabela indawo zokuthengisela ezinkini ledolobho. Lokhu kubuya ngemva kombiko kamansipalati kuliviki edluleyo ukubana ubelungiselela ukuxotha abathengisa bengelamvumo njalo okungaphandle komthetho bengcolisa idolobho. kodwa ikhansili ayisazanga yakwenza khonokho ngemva kokuxoxisana labathengisayo. Ababikwa bethembe ibandla lezanu PF ukuthi libasekele ukwenzela ukuthi bengaxotshwa. Esinye seziphatha amandla zebandla lezanu PF esixoxe laso bathi uthi yena izakhamizi zakobulawayo yizo ezizabelayo hathi ibandla lezanu PF. Ngakho ke imbiko ekhuluma ngokuthi yizanu PF izama ukugcona ibandla lelo imizamo yokuxhumana leziphatha amandla zecouncil yakobulawayo ukuthi sizwe olwabo uhlangothi yehlule.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba kubembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla, izakhamizi zezansi yemandebeleni zifuna kubunjwe umthetho ozalawula ukugolwa kwamacimbi kuleso sabelo. Ukuze kuvinjwe abantu bokuza ababuya bezogola amacimbi endaweni zabo ngendlela ezilobuchapha eziphazamisa ukulondolozwa kwemvelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi ezixoxe lomsakazi we-Studio 7 zithi ukugcwala kwabantu abasuka kwezinye indawo kudala ukuthi zingatholi inzuzo eneleyo ngoba intengo yamacimbi igcina isiba phansi. Umnumzana Love Moncube wayisakhamuzi ematobo uthi lanxa amacimbi emaningi esigabeni sakibo abatholi nzuzo yokuziphilisa ngawo.
Amacimbi lo nyaka kankulunkulu usiphile impela kakhulu. Ukuba buhlungu nje ngamabhayaz ngoba amabhayazi kathengi ayathatha ibhakethi, uthole ibhakethi kuthiwa yi-300 abanye bathi ama-250 i-20 litre ibhakethi. Abanye ngabathengisela abantu izimpuphu ngamabhakethi amabili ama-20 litre.
Umnumzana Colin Ngwenya esingayisakhamuzi ematobo phansi kwenduna ofuyane la uthi njengabahlali balapho kulamacimbi khona kumele bathole inzuzo yokuziphilisa lemuli zabo.
Akubhenefithi labo bantu abahleli kuleyo ndawo kuze lathi phela senelise ukuthengela abantwana ama-inform, senelise ukubhatala i-school fees ngoba siyakwazi ukuthi imisebenzi kayikho eZimbabwe. Khonokho okuvukileyo yikho esinamathela kikho ukuthi kusincedise empilweni. Njengoba nje abantu sebegolile, asithini thina abantu siqalele kwimali engaka ukuzithenga amacimbi. Kungabuyi nje umuntu afika aroba abantu ngoba ekwazi ukuthi abantu basendlaleni.
Ngalokho uthi njengezakhamizi sebethethe isinqumo sokuvimba abantu bokuza ukuzogola amacimbi esigabeni sabo. Umnumzana Colin Spanda olwela ukulondolozwa kwezemvelo uthi abantu bokuza bathiya bechaphaze ezemvelo.
Abanye sebefuna ukuthi bagamule zona izihlaza zona ezizi baziwise bawathathele phansi, okuyikho okusala kuchiye umhlaba wethu usegcekeni. Kanti lanxa lezi zihlahla zizaganyulwa, kanti kusasa wona amacimbi akhona azakudlana azavela ngayo.
Indawo ebezivame ukuba la macimbi amaningi ezivalisa iTimber Farm kanye le-Colenbon phansi kweGwanda katholanga amacimbi lonyaka. Umqondisi weGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isipanda uthi khona imithetho esabunjwa ezaphawulwa ukugolwa kwamacimbi.
Ama-bylaws ethu a-updated asamelele nje ukuthi abhasiswe ngokugazethwa, so angaba khona mhlawumbe kuzasiphathisa ekuthini kuregulethwe ukuhavestwa kwamacimbi ku-district yethu yeGwanda.
Ozulu emandebeleni uthi nxa engagola la macimbi engaphazaniswa ngabantu bokuza olakho ukuthi aziphilise lemuli ngasikhathi sine elandela isiqondiso zokulondoloza imvelo ukuze lo mnyaka olandelayo enelise ukuziphilisa ngawo amacimbi. Nimele umsakazo we-Studio 7 nisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fowembu.
Sibongeke u-Albert Ncube. Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
namhlanje sixoxalo nkosikazi Sevethi Ncube okhokhela ugatsha oluphathelane labesifazana oluzibiza ngokuthi inkonjane lona olukubandla lwezombusazwe ele Freedom Alliance. Sicubungula inhlelo zogatsha lolu lokuthi ziphathisa njani abesifazana.
Njengenkonjane silesifiso, silamaphupho amaningi kakhulu ebesifisa ukuthi ngabe ayaphenduleka. Amanye ngathi iningi lawo vele awaphenduleki ngoba umuntu wonke ulokwesaba inkonjane yonke ingazifise ekufisayo bekucabangayo. Kukhona okubenqabelayo omama abaningi ngoba kwezombangazwe akumanga kuhle. Akulamuntu othi nxa engena kwezopolitika akwenze ngokukhululeka ngoba uhlezi nje lokwesaba elokwesaba ukuthi ngingenza lokhu ngizama ukufaka ilungelo lami njengenkonjane ngiyavictimizwa, ngiyathretenwa, ngithwani ngithwani. So ngamafitshane mna mbona ngani akula kukhululeka ukukhona, akula kukhululeka ukukhona nxa usukhangelana lazo nezi zokuthi umuntu ongumama yena ngoba nguye umuntu ohluphekileyo vele, nguye umuntu obonayo indlala, nguye lo mntwana ongafundiyo. Kodwa uzathola ukuthi impendulo zenzana zibuya nzima kuye ngoba ngathi uyazama ukusebenzisa ilungelo lakho lokuthi azimele kulokunye okumphazamisayo okuthutha eceleni. Sizinkonjane esinjalo, inamba yangkhona ayikhweli ayehli, ivele ihlezi nje iphansi njengoba zisitsho ukuthi khona okuyenza ingaphakami yikhona oku ukuthi abantu bakhangelele ukuzesabela. Vele ma usenza ulutho ungena kilo kumele ukhangele i-safety yakho kuqala ukuthi ngikhululekile, ngi-free, ngi-safe yini. So ukungakhwezi inamba yona leyo kungenxa yokuthi inani langikhona umuntu noba uyabomtshela ukuthi hhayi izinto asiyibambe kanje, uyawutshela ukuthi kini kuza kubanje, kini uza kubanje. Khonokho koyikho-ke okuhle kubulale iphupho lenkonjana yonke elesifiso sokuthi cabanga ukuthi izimele. Amaprojekthi siyawafisa, siyawafisa, kodwa as long as uzamtshela ukuthi usuka ebandleni ephathini uza kutshela ukuthi hayi mina as long as iyinto yepolitics mina kusasa kuzavuka kunje ngami yini. So mbona ngani yiyo into eyenza ukuthi into yonke yabe licabangile lingaze libe lephupho elingakanani as long as ulolela ilizwe, ukulona leli lizwe lakithi lona leli, akula nto ozayicabanga uyenze uyiphuthe ngokwenelisa kwakho. So izinqumo ezikhona, le mithetho ekhona yenza vele kube kungabi lula ukuthi umuntu enze into ayicabangileyo freely, kodwa uzathola ukuthi impilo yabe lokhu inzima ngoba usenza laphana ucabanga lokhana ubuvele ufuna ukuzikhipha edubeni, kodwa udubo lankhona lizabe lokho liyalela lukhona ngoba lizasetshenzwa ngumuntu laye ovele eleni lihle limkhangeleyo limenza angazikhiphikilo ngokuphelela.
Lowo nkosikazi Sevethi Ncube okhokhela ugatsha oluzibiza ngokuthi inkonjane kubandla le-Freedom Alliance esixoxelaye ekobulawayo. Lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Sibongeke uMamhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane. Okwamanje uChris Gande ulandela lohlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingalichona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Senator Kalipani Phukeni, sihlaziya udaba lwe-delimitation. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzane.
Ngiyakubingelela Msakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Unyaka omusha Msakazi, konke labalaleli emakhaya.
Ungasitshela ukuthi uthini ngembiko le esizwayo yokubana amanye amakhomishina ezek kabasayinanga ugwalo lokuthi labo baphatheka ku-delimitation report?
Ngesilungu ngathi it's a serious cause for concern ngokuthi mangabe ngempela kuyilokho abakushoyo ukuthi ukuthi ireport eyanikezwa umongameli welizwe ubaba uDokotela Mnangagwa ireport eyiyo efakwe kudale parliament ngolwesihlanu lolodlulileyo fakwe phambi kwethu le report kuthiwa ireport yezeke kusho ukuthi ireport nje efakwe ngendlela engabizwa kuthiwa false pretense bekungela qiniso kilo ngoba ihanjiswe kumongameli kuthiwa ngezeke kanti ayiso yezeke ngeyabantu ababili abezeke so mangabe kule qiniso kulokho isilenking ngoba ngithe ngifunda incwadi ebhalwe nguprofessor Maduku ebhalela iclient lakhe ubuzile umbuzo ukuthi le report njengoba iseparlament nje yireport elithitha njengereport yezeki noma njengereport yabantu ababili bezeki so sizobona impendulo yakho ngoba uthe yena so sesisokunenkinga nje angazi ukuthi ngubani olele emsebenzini ukuthi report ihanjiswe kumongameli kodwa sokunenkinga phela eyokuthi nampa abanye bathi report ayisho yabo ireport ngama individuals sizozwa ukuthi uspeaker ubaba advocate umdenda weparlament uphendula esithini
manje ngokubona kwakho ubona kuyini inyathelo elifanele ukuthi lithathwe ngabamabandla aphikisayo
abamabandla aphikisayo okwamanje ithuba lethu alikafiki ngoba le ndaba ayinani nokunamabandla aphikisayo le ndaba yindaba ephakaniswe yi-citizen yeZimbabwe isebenzisa lokho abakubiza bethi ngama-constitutional rights and in this case constitutional obligations as well ezokuthi uthi yena kulento engahambi kahle la kulento enukasantungana so sesithi ake nilike ukhangelisise lina beparlament makulehlula ngizoye court kodwa kukhona akusolayo so sizoyibuka le ndaba sibone ukuthi iphutha libe kuphi maybe njengamabandla aphikisayo singabheka ukuthi kahle kahle umehluko we-report le under question ukuphi lama report ake aphiwa ngaphambili mangabe kulo mehluko kule departure in other words from normal practice kanele ukuthi ngempela bese sibamba ukuthi kukhona ngempela okungahambi kahle la kodwa mangabe efana ama reports ukuthi uthi kame sithi intervene nge-legislative ngokufaka umthetho ukuthi no uma report maye kuya kithi kumele ebenzwe kanje so that sithi selaphe lokho osokwenzekile manje ukuthi kungaqhubeki kusenzeka sisiyaphambili
lo ke bekungu-Senator Kalipani Phukeni ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
Siyabonga Chris Gande ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iIran namhla ibulele umnumzana Alireza Akbari, isizalwane sakulelo kodwa njalo wayehlala eBrithani, wabo waba ngumsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwezomvikela kwele Iran. U-Akbari wabotshwa ngomnyaka ka-2019 esetheswa icala lokuba ngumhloli, ispy, eleBrithani lithe ukubulawa kuka-Akbari kutshengisela ubugwala lobucuku lukahulumende wele Iran. Ele China likhiphe umbiko mayelana lobhubhane lwe-COVID-19 okuthi sokubhubhe inani labantu phose abazinkulungwane ezingamathumi ayisithupha, 60,000, kusukela bethiya uhlelo ababelisungule olwe-zero COVID ngenyanga kampalakazi. Lokhu kubuya ngemva kwensolo yogatsha lwezempilakahle yakulelo eyayivela kwamanye amazwe esithi ele China kaliphumeli egcekeni ngenani lezigulane ze-COVID-19. Kwezemidlalo namhla sikhangela okwenzakale kwezemidlalo kuliviki kweZimbabwe kanye lemhlabeni jikelele sixoxa lentatheli izindaba yezemidlalo uthandazani Zimbwa
ukwenzakeleyo kwezemidlalo ngapha ekhaya eZimbabwe kuningi okuhle lokunye okudamisayo kakhulu ngemva kokulahlekelwa sesingathi ngamaqhawe amabili abekade ekhokhela ezemidlalo kucricket nakumdlalo wey'nguqu. Sikhangele emdlalweni wey'nguqu uDonald Thakwe-Gwilitshuma yena obe ngumgcinisihlalo wesigaba semathebelele nothi kwezenguqu utshonile ngemva kokutholakala the elele kwesibe kuvuka njalo batholakala esile emzini wakhe ekasiwo. Ikasiwo yona singaphongukuthi iswanga samakhilomitha angamashumi amathathu mawukuvelela ngasewange ugondo eForos. Ngakho-ke imuli yomdlalo wenguqu idanile kakhulu ngoba yena uThakwe-Gwilitshuma ube yinkokheli elisiqede ephose iminyaka engamashumi amabili ebambe leso sikhundla sokuba ngithatha intambo yezemidlalo wenguqu emathebelelenii kusaziswa ukuthi mhlawumbe izabekwa fasa kuyisonto. Omunye njalo osithiyileyo nkosazana umikiwe Ndlovu yena bekhokhela ube umqeqeshi wezecricket eziyiqembu le-Mountaineers elidonsa kakhulu abadlali abangomama eMtare nasemashingo. Nguye obebe ngumqeqeshi njalo usishiyile kuyona libike endlini leyo njalo abalandela umdlalo wecricket abaningi badalile ngokuthiywa ngosimikiwe ube ngumqeqeshi njalo weqembu le-cricket labomama elesizwe sakithi iZimbabwe.
Sizi kakhulu ngendaba zona ezidanisayo. Okuhle-ke kwini okwenzakale kuliviki Zimba?
Esingathi kuhle okwenzakeleyo ikakhulu umasikhangele kucricket sizabona iqembu lakithi linqobe iqembu le-Ireland ku-2020 ijaha u-Ryan Bent yilo elikhokheleyo sibili ladlala kuhlela libizelivelele ngilandi lakhokhela amajaha ethu awe-cricket sanqoba iqembu le-Ireland nge-5 wickets. Sikhuluma kunje namhlanje bayadlala njalo bazodlala imidlalo emithathu kodwa kuyajabulisa ukuthi iqembu lakithi liphumelele lanqoba iqembu le-Ireland nge-5 wickets. Ijaha u-Ryan Bent likhokhela-ke amajaha eZimbabwe enqoba iqembu le-Ireland. Ngakho-ke akusikubi okudanisayo kodwa kusenzakala kukhona okuhle okwenzakeleyo kakhulu masikhangele umdlalo we-cricket.
Umnumzana Thandazani Zimbwa, intatheli izindaba yezemidlalo esixoxelaye ekobulawayo. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Sigqiba ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lentombazana edabuka eCholocho, uNobuhle Makhweli Ntaba Dube. Yena usanda kwethula idlalade elitsha. Untungamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Izinto zami zimayaya.
Lidlalade likaMakhweli Ntaba elakuqala nango elandisa.
Owakuqala, angiboni ithuba lokuba lapha emsakazweni iStudio 7. Ngizalwa esigabeni saseCholocho esabelweni segcwala ngamathempukane kwesigababa uGampu Sithole. Emculweni ke ngingene ngo-2021 lapho engikhuphe khona i-single track yami ethi iPleasure. Then kulo mnyaka esiphuma kuwo u-2022 mhlaka 31 December ngikhuphe i-full album ebizwa ngokuthi iChachaze.
Oh,
bathanda ukuthenga umculo wakho bakuthola njani?
Iphone number yami ithi 061 901 3110. Ngikwele South Africa eBedford View. Ongabe engaphandle kweSouth Africa uthi yena +27 61 901 3110. Kanti ke ngiyatholakala futhi nasenkundleni zokuxhumana kwa social media ngalo leli gama elithi Nobuhle Makhwelintaba, bese ke ku YouTube Nobuhle S Makhwelintaba ngiyatholakala khona.
Abalandeli ke ubachiyela wapha mazwi,
sicela ukuthi besupporte singabaculi, besupporte bengasupporti imiculo yaphethe yakuphela, beyeke eyethu imiculo.
Siyabonga ntungameli Nkomo, namhla obesiphathele umculo kaNobuhle Makhwelintaba Dube, intombazana yadabuka eCholocho. Singakehlukani sihlobo, sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Kubotshwa amalunga ebandla le-CCC angamashumi amabili lanhlanu agoqela unobhala obona ngenhlelo zebandla leli, njalo emela imikhoba edalela ePhalamende, uMnumzana Amos Chibaya. izakhamizi zezansi emandebeleni zifuna kubunjwe umthetho ozalawula ukugolwa kwamacimbi kuleso sabelo. Kuhlelo abaculi bethu namhla besile ntombazana edabuka etsholotsho njalo unobuhle makhwela intaba Dube. Sesidliwa isikhathi bakwethu olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.